A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on 26th, 2019, and this is Live Talk.
And my name is Jonga Kandemiri with my colleague
Chris Gande. Yes, Jonga. Tonight on Live Talk, we are talking about the ban of the use of foreign currency and the reintroduction of the Zimbabwe dollar that was abandoned in 2009 due to hyperinflation.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave from Monday through Friday at 8 p.m.
And remember that on the internet you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
Yes, Zimbabwe, thanks once again for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk, and this evening we are talking about the abandoning of the use of foreign currency.
In 2009, Zimbabwe adopted the use of the US dollar, the South African rand, the Botswana pula, and other currencies.
However, on Monday, the government gazetted a statutory instrument reinstating the use of the Zimbabwe dollar and banning the use of foreign currency for local trading.
The diaspora has faced the new regulations with speculation, even though their remittances are still being issued out in the United States dollars.
To those in Zimbabwe, are you receiving your remittances from the diaspora in United States dollars or Zimbabwe dollar?
To join the show right now and tell us about these changes, please call us as we are waiting for you. The show is yours. And please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly on +1-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, +1-202-619-2077.
Number ziri kutaura nemwangu na Chris Gande, 001-202-619-2077. Makangu baya hizo tubata kufonera kuti mpinde muchirongwa. Nasi tiri kukurukura nezve mutemo mutsva wakadzikwa nemusuwe muvhuro ne Reserve Bank wakaziviswa ne Reserve Bank of Zimbabwe uchinzi Statutory Instrument 142 of 2019. Mutemo uyu uri kumisa kana kurambidza kushandiswa kwemari dzekunze. Tinoyeuka tose kuti muna 2009 Zimbabwe yakadzikawo mutemo wanga wakubvumidza kushandiswa kwemari dzekunze ndafunga dzaidarika 10 kana dzaasiri 10 nerimwe chete. Dzaisanganisira mari yekuAmerica, US dollar, inoyanga iriyo pamusoro munyaya dzemashandisiro emari dzekunze, koita British pound, koita Botswana pula, South African rand, nemari dzakaita sana Indian rupee nedzimwe dzadzichinzi dzinoshandiswa mumari dzadzichibvumidzwa kutambirwa munyika. Asi kubva nemuvhuro, mari idzodzo hadzichakwanisange dzichitenga muZimbabwe. Asi dzichiri kushandiswa nemukana wekuti mukatumira hama dzenyu mari vanonzi vanonopiwa mari idzodzo kunana Western Union nemamwe manzvimbo dzinoshandisa kuti munge muchinotora mari matumira mari voenda nadzo kumabhanga kana kumabureaus dzechange kwanonochinja wopiwa mari yemunyika vozonotenga. Asi hanzi zvakaitawo semitero mimwe yekuti matenga chinhu kunze vachiri kutarisira kuti munobhadhara nemari yekunze US dollar, kana kuti kana muda kutenga matikiti endege munotarisirwa kutenga nemari yekunze. Saka mari yekunze ichiri kushanda, asi mbvunzo wangawo nevanhu vakawanda vari kunze kwenyika ndewekuti mari iyoyo kana taitumira kumusha ichiri kuwanikwa here iri muUS dollar sezvatati tichitarisira. Vakawanda vatataura navo nhasi vari kuti aiwa vakwanisa kuwana mari dzakatumirwa nehama neshamwari kubva kunze dziri muUS dollar. Chasara ndechekuti vazoendawo kumabhanga onoona kuti yavanozenge vachinja vachiwana ichatenga here chinhu chaachitarisirwa kunge dai chaachatengwa muchishandisa US dollar. Ndizvo zvatichada kuti tikurukure tichinzwa pachirongwa, Chris.
Yebo chonga hi labalaleli siyadivana njalo kuhlelo lwethu Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwemali. Yes, siyazi ukubana kusukela ngomvulo uhulumende uthena imali esizasetshenziswa ezitolo sokuzaba lidola leZimbabwe. Yes, siyazi ukulana lelinye igama ibond phela. Ye yilo lisasetshenziswa eZimbabwe. Ye kunjalo ke abantu kodwa kade bengazwisisi ukuthi kuhamba kanjani. Lakathe sabazwisisa abaningi. Ye umthetho lo ungani akukhona okunengi okulokho abantu besafuna ukuthi bakuzwisise. Okufana ke lokuthi ungathunyelwa imali nxa usekhaya ivela emazweni. Imali yakhona uyayiphiwa uluhlobo bani. Hayi esesixoxe labo abathunyelwe bathi bona bayithola iUnited States dollar, iGreenback. Ye, ethiwa iUSA ngabaningi. Ye, yiko ke esixoxa ngakho jonga lamhlanje sizwa kuthiwa sesilomlaleli sesilomnxuswa wethu oqhakathekileyo esinxuse lamhlanje ke Isabel Judith Dlamini, siyakwamukela kuhlelo. Yebo Madlamini.
Yebo olinjani baba?
Yes, siyaphila. Yes, siyakwamukela kuhlelo ngilomunye wami lapha uJonga Kandemiri. Jonga.
Yes, welcome Miss Dlamini.
Yeah, nami ngiyabonga.
Yes.
Yes. So uzabamba indimi izombili yini isilungu laso siyangena.
Of course, speaking in English, yes, if you can understand me.
And Shona.
I can speak English if you want me to speak English.
We speak even Shona if you can.
Kana sign language. Thank you so much. It's not tender.
No, it's not tender.
Yeah, the first question siyaqala ngesilungu sizathi sesibuya kulimi lesiNdebele. Can you tell us Ms. Dlamini, what has been your reaction after hearing about this new statutory instrument that makes it illegal for people to use money other than local currency to buy within the country? Of course, if you are buying an airline ticket and so forth, you are allowed to use the foreign currency. But what has been your reaction after hearing this?
It's really difficult because even right now, we still want to send money. Like, for instance, I'm building, I want to send money. But like now, if they say that, you know, they can't use the U.S. dollars, it become like an obstacle. Right now, my brother is serious ill, and then I've been sending money. But right now, if they say that they can't take U.S. dollars, it's a challenge, a stressful situation. And then thinking about our family back home who has been really struggling, and then it's really difficult because we are here to support our families. But if we can't send money to them, and then even right now we don't have confidence in this new currency because we don't know it, whether they will say 1:1 like they said before. Maybe it's not even 1:1. So I think it's really difficult time at the moment.
Tichitarisa nyaya idzo dzemari vazhinji vari kunze kwenyika vanga vachitarisira kuti ukatumira mari US dollar tombofa semuenzaniso kana kuti British pound asi kumusha ichizotorwa iri US dollar zvinhu zvaunga uchitenga unga uchikwanisa kutenga zvinhu zvakawanda tirikunzwa izvine izvo kuti mitengo inenge iri kutengeswa zvinhu iyo ine mari yemunyika mitengo yakapetuka zvakanyanya kana kuti yakakwira zvakanyanya zvekuti chachitengwa ne US rimwe chete dollar rimwe chete kuti uchitenge kana raitika tinhasi rate yanga iri 1:6 uchitenge ne 6 RTGS dollar kana bond chine chakuita kana $12 munoti nekuzokwidzwa zvakanyanya kwemitengo uku.
I think he is zvakaoma because vanoti vanoenda mangwana chinenge chiri dollar, mangwana $12. Van mari vanoiwanet. Saka isitenge chida chin chiri stepo. I think izvo zviri kutokanganisa vanhu musoro.
Yeah, zvakaoma zvechokwadi. Kunzi masivili.
Yes, kuno kutafsirwa You know, because in Nina, I'm the Bradford chair, lady community. Tafiro ikoko, like one of our members, Barogenda Gumba. Even years, not to talk to Timire Mari, Tibatire, Bafiro Kokumusha, Chituna, Chinenge, Chifandra Genda Gumba. Saga Zinukana Zada Iso, Rutuneta, Isus Kunoko, Chineta Van Kumusha as well.
Manje. Nga usiti kuyahlupha uya uthi kuyini kakhulu okuhluphayo njengoba kuthiwa kona lingahamba le mali khona ngale kumbe ngama pounds lafika liwatshintshe
singafika siwatshintshe nxa sesifuna ukuthi sibhadale abantu nxa sebefuna ukuthi bebhadale abasekhaya ngoba ama-colleagues ami kulama-colleagues ami abasebenzayo abanye basebenza ebhenki bahola ama 500 pound ama flights kwafanga ukuthi bebooke ngama US dollars so ikuthi nxa besithi ama US dollars baza abantu bazabona ku
okay hayi kunzima kakhulu ye sikhuluma nje siyazisa abalaleli ukubana kulomdlalo umdlalo odlalwayo AFCON ophakathi kweZimbabwe leUganda jonga ungatshela abalaleli uthi so
hanzi na Chris ndimbokuzivisa yena zvemutambo uri pakati peZimbabwe Warriors neUganda Cranes mutambo pari zvino uri pamangange 1-1 ndinoimba kuti pane ma minutes angaita makumi mashanu nemana 54 minutes dzemutambo watambwa tingati wa second half asi zvinhu zvinenge zviri kuti zvikaendawo zvichiendawo vakawanda vari kutarisira kuti Zimbabwe ichakunda zvinoi zvandiri kutarisirawo ini nemuwangu Chris Kunoko
ye jonga siyatemba kakhulu kuti kuzava njalo ye sibuyele kuwe Madlamini ungasitela ukuthi wena ngodaba lona lolu olwemali ikakhulu njengabantu njengomuntu oseBritain khona ngapho kuyakhathaza yini ukuthi uthumele imali abantu bayithole njengoba ungumuntu oyakuthumeza ekhaya akusitele ukuthi wena obathumeleyo bathi bayithole njani
ngalo ngaleyo umvulo lo oqalisileyo kathe sibe ngakwazi ukuthi kuzaba njani but lezi nsuku ezidlulileyo bekulula ukuthi ithumeze ku-World Remit ngoba ngikhaya kuselupane so abazali bami baselupane lo baba omdala lo baba omncane yabona ingxenye ulalele kathe usetholotsho so abantu ababesemaphandleni kabayenelisi lokuthi beyithathe imali yakhona lapho kumabhenki amabhenki akhona bengela mali beze behambe kobulawayo bethi bangayithatha kobulawayo nxa sethenjwa ngapho ingama-US dollar lakho bekunzima ukuthi bebuye bethenge ngoba abantu bebesesaba ukuthi bengalitshintshi i-US dollar libe libhondi ibhondi kusasa liyawa insuku zonke liyawa so ibhondi lakhona kalithembekanga la ngoba namhla into kungathiwa yi-ten bond ulitshintshi i-US dollar kusasa into liyani yabe siyi-20 bond
jonga
And also, Ms. Lamini, many Zimbabweans in the diaspora, they have properties back home. And in this case, rentals will be in local currency. What do you make of that?
I think that would be really difficult because I know one friend of mine that is here. She has properties back there, which means if she changes money, that's really nothing. It's really difficult. It's like all those things, they come to nothing because if you change that money, you can't come and help anyone here.
Mm-hmm.
Or at least those houses, they are more expensive.
Mm.
So for them to change the money and bring it here in Britain, that's really a loss.
Mm. And also, I'm not sure whether people will be allowed to send out US dollars from the from Zimbabwe from the country.
That was banned
a long time ago.
Mm-hmm.
And you know, I was just Davunza Muzare, Isabel Judith Lamini, vanoresearch garo Bradford community ku United Kingdom. Nezvekuti vakawanda vari kunze kwenyika vane dzimba dzavanga vachirendesa kana kuti dziri kurojeswa kuZimbabwe. Tinoziva here kuti kugara nekugara vazhinji vanga vachipiwawo mari dzemara TGS nemabond Asi iye zvino sezvo mutemo wekutongoti hapana anonga achicharge rent nemari yekunze zvakureva kuti vese vane mapropati avo vanenge vachitariswa kupiwa mari yemunyika. Zvino kana wakanga usina ari kumusha anenge achiwana kunga achizoichinja kuti inge ichipinda muma kushande ikoko nekuti hauchakwanisa kunge uchiiburisa munyika iri US dollar. Pane paine dambudziko toda kunzwa imi vana veZimbabwe wakateerera kuti muri kuzvifambisa sei vanenge vaine mapropati kuZimbabwe makuwana rent zvenyu in local currency RTGS kana bond itonzwa kuti muri kuzvifambisa sei.
Yebo Jonga, balaleli siyalinxusa ke ukuthi lisitshayele ke ucingo inumber zethu ze WhatsApp +1 202 465 0318. Ye lingasitshayela lingasithumela inumber zenu siyalitshayela ucingo. Ye lilalele ke emsakazweni we-Studio 7 Live Talk Jonga.
Chris, we are now joined by Mr. Albert Matapo. He is the president of United Crusade for Achieving Democracy. That's a political party and it's a green party. He is based in Sweden. Welcome to our show, Mr. Matapo.
Thank you very much for inviting me into your show. Thank you.
Welcome. My first question to you, Mr. Matapo, is what do you make of the statutory instrument 142 of 2019 that was gazetted on Monday?
Yes, thank you so much for that. I feel that that special instrument, to start with, is not legal, in the sense that to start with, they were supposed to go through parliament, because when they introduced the multi-currency system, they used parliament, and how then could they just come up with a statutory instrument without going through parliament? So, in my view, this special instrument is illegal. That's the first point. The second point is that I feel that still they are telling the nation that they are trying measures to correct the problems that we are facing at the moment in the country. But I can see that these measures which they are putting in place are not the correct measures. I don't know what sort of economics they are trying to introduce, because they are disregarding the fundamentals of economics, the exact measures which they should take. They are not adhering to that. For example, I mean to say that they should address the issue of production, amongst other things. We should produce so that then we can export to get the foreign currency and stabilize our economy. All that has got, there are a lot of other things that hinge around that. And so in my view, this introduction of the Zimbabwe dollar is not going to help, because where by the time they remove the Zimbabwe dollar, the same problem which was faced during that time is going to come, and maybe times two. Yes, in the meantime, there might not be any physical effects as such to the majority of the people, but the rate of exchange is still going to skyrocket. And in the short run, or rather in the medium run, we are going to experience, or we are going to see products running out or being removed from the shelves of the shops, simply because the business people, the people who are running businesses in Zimbabwe, especially shops, they import most of their commodities which they sell. And so they need foreign currency. Yes, the RBZ can say we have got foreign currency, but we know that they don't have. We will never agree to that fact, because if they had foreign currency, then they would be giving that foreign currency to the
to the business community.
The importers of fuel.
Thank you so much. Just stay on the line. Wamatapoti Motoram Tereri. Hello? Hello?
Hello. Yeah, this is Wilbert Mukori here.
Yes, Mkoma Wilbert, how are you?
I'm okay. How are you, gentlemen?
Well, we are doing fine. Where are you calling from?
The UK.
Thank you so much for joining us. You have the platform.
Well, what I wanted to say is that the introduction or reintroducing the Zimbabwe dollar, that had already happened. The really big thing that happened yesterday is the scrapping of making it illegal to trade in any of the foreign currencies. That is really unfair on the part of government, because people, when you are going to trade something, you need to be able to have the confidence that the money you are getting for whatever you are selling will be valid tomorrow. And at today's monthly rate of inflation of 80%, it means every 6 weeks, the new Zimbabwe currency, whatever it is, bond or RTGS dollar or Zimbabwe dollar, whatever it is losing half of its value every 6 weeks. Now, that is very difficult for anybody to do business.
Mm.
That is why people, when that is the situation, you'll find the minute you sell something, you get the local currency. You will try as quickly as possible, if you can, to change them to foreign currency, which is more stable.
Mm-hmm.
In other words, they're now bringing in an additional complication on doing business. And whether we like it or not, the Zimbabwe dollar at the present moment, even at 80%, that inflation rate, that is totally unacceptable.
Mm.
And it is government's responsibility to come up with policies that makes the economy stable and grow and the currency stable.
Mm.
And they fail to do so. And for them to make it illegal to trade in foreign currency, that is totally irresponsible. Particularly since 10 years ago, we went through the same thing.
Mm-hmm.
You know, inflation then soared up to 500 billion percent. That means every hour, the prices were changing.
Yes.
Some of them were changing by the minute.
Mm.
Impossible to do business. That's why the shops were empty.
Yeah.
Nobody could do any business with any confidence.
And thank you.
To pull people to that same level again is what people are objecting to.
Thank you so much, Mkoma Wilbert.
Thank you.
Welcome. Regatorium Mumteri Rarparnari. Hello? Hello? Oh, I think we lost our caller. Mkoma Wilbert, Waruti, Ushansko Kumari. Kwakusiri chinhu chitsva chaichiitika zvatogara zvichiitika kuti mari yemunyika ichishandiswa nekuti kwakuine RTGS ne bond note asi chitsva chazouya ndechekurambidza kushandiswa kwemari dzekunze kwenyika vachiti zvinhu zvakaoma paitori nemucherechedzo wekudhara muna 2009 2007 2008 kusvika 2009 vanhu vaitenge vachishupika nenyaya idzodzo saka ndomhamirira aita zvinhu kudzokorora iseko yatangotenderera.
Yes, penduke kuwe Nkosazana Dlamini. Ukhona ecingweni?
Khona forward.
Yeah, ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho okwenzakalayo lapha elizweni kakhulu khonoko osokwenzakela kwemali lokhu. Kungakubangelwa yini? Kwehluleka ukubusa yini kwababusi kumbe bayenze njengoba sizizwa abanye besithi hayi kukhanya bayenze kahle bavumelane lakho wena ukubona njani?
Nambona ukuthi kwehluleka ukubusa ngoba abantu ababebusile ive bona babusa kudala ukuthi amadibha laba badivizayo izikolo abazithisaba zange bakwanisa ukuthi bekuye bezilungisa. So ngani bayekela abantwana abancane abanye abantu bamanye amaphathi abuye abancedisa. So i-pride lokuthi becela uncedo bebuza okunye abanye abantu bebancedise. Toko kuti bebebebia besenza into efana nayo efana nayo. Ngiyabona sebehlulekile. Ngiyamkhalela uZulu osekhaya. Thina singapha siyadla. But yeva kithi ihlobo zami zinengi zilalele kuyasihlupha lathi ngapha abantu balala bengadlanga abantwana bagwanisa kwesikolweni. Ngiyakhulekela ukuthi uNkulunkulu abe lathi abe leZimbabwe asihawukele. Ngoba izikole ezasalayo zayakhiwa ngamakhiwa thina siyesakheni wesiwakhile. Owethu umbone ivision ngathi i-leadership kayila vision. Nani bale vision. Even last night encourage abantu ukuthi singaphandle kufanele sibe le vision. Umuntu olalelayo kufanele be le vision. Yes, usesibona ukuthi abakhokheli bethu behlulekile, but thina esingaphandle ivision esilayo silani. Wonke umuntu athe sosebenzayo ule vision bani kusasa. Ngoba kuba lokho esiblame abantu, siblame abantu, but thina kufanele lathi ukuthi sibone ukuthi kusasa nxa sibuyele ekhaya, ngoba lokho kuzadlula kulanto abadala ukuthi ongapheliyo kuyahlola. But ukuthi nanxa sembuyele ekhaya ngizancitsa njani ekhaya.
Hayi, siyabonga ungayalo lokhu ubambile ucingo khonapho siyaphenduka kuwe njani.
Yes, tinemwe mthereri Chris. Hello.
Yes, makadini.
Takasimba ndiyana.
Ndiyozi Gavure.
Ba Gavure, makadiwa Gavure.
Ndiyosimba makadini. Varume nyaya yandoda kuti mise mundariyo ka. Ndeyokuti vanhu vari kuti kunyika kuite foreign currency shandi. Not currency. Iko vanhu vari kumusha kwedu 70% yavanhu kusina on access kumaresortso. Murenga muchida kuti zvitwe sei. Ndaida kuti vanhu vanotaura chadress nyaya iyoyo yekuti mai vangu vari kuchinamboya. Vari kudotito vanotiambira vachitengesa kuri kurama kwavo vanobata zvitota vachitengesa vanowana kuti mari yekuti vazonotenga fuga nezvimwe foreign currency.
Okay.
Ndokundoreva ndikataura nyaya yekuti kwatiri tinda kuzoti hurumende yapindira yadi ukupatiwa kumuchete kunewe nyaya yekuti 3/4 zavanhu vari kumusha. Vana vanoda kuenda kuchikoro, vana mai vanotengesa nzuri vanotwa yafumo vachitengesa. Vanhu vari kuroorana vari kuruzeta. Vanhu ava vanofanira kuchaja naroora neforeign currency. Chimbomuudzai kuti what kind of a country are we trying to make?
Regai.
Kuti kuti inyaya yekuti ishuma Zimbabwe inyaya vari mudiaspora.
Regai tipe.
Supposed to say.
Tipe vadare vedu. Tipe vadare vatinzwe kuti vanokupindurai sei vamatapo nyaya iyo. Hanzi zvikamu zvinodarika makumi mashanu kubva muzana. More than 50% of Zimbabwe local people, Zimbabweans, they don't have access to foreign currency. Hanzi muda kuti vararame sei kana munyika muchinzi mubvumidzwe kushandiswa mari dzekunze. Vapindurei tinzwe mukoma Gavure vari parunhare. Halo, vamatapo.
Mashoko amataura akanaka zvikuru ende tinoanzwisisa. Handifungi kuti pane mwana weZimbabwe ari kuti ngatishandisei foreign currency munyika medu. Hatisi kudaro kuti ngatishandise foreign currency. Tinorwira kuti vanhu vari kumusha nevanhu vese vari marginalized vange vachirarama, pave nekurarama kunoita vanhu kwakanaka. Asi point yatiri kutaura ndeyekuti hurumende yedu haina chayagadzira. Ngaigadzire zvinhu zvinoita kuti chero ivowo mbuya vanoteya mariva avo vagone kurarama. Apa patabatwa kumeso kunzi tagadzira zvinhu ipo pasina chagadzirika. Saka tiri kuti isusu maona mombe yenyu imi iri kuita manyoka, motora tsono monosona panobuda nemanyoka paya. Moti ndagadzira dambudziko. Ndiko kugadzira here ikoko? Hapana chagadzirwa apa nekuti dambudziko rakambobvisirwa Zimbabwe dola. Ndiro dambudziko richiripo nhasi rinotova wese. Saka chiripo nhasi ndechekuti varambidza vezvitoro kutengesa neforeign currency kana kuti nemulti currency. Kureva kuti vakutengesa nebond note yagara iripo. Atipoti isusu ngatisataura nyaya yekuti vaitoisa zvidhola. asi kuti bedzi chavaita ndechekuti vabvisa multi currency.
Mhm.
Saka kubvisa kwavaita multi currency kucha affecta mbuya vari kumusha ivavo munguva pupi pupi yatiri kuenda. Hatisi kuenda kure nekuti hapana solution yaitwa apa. Tati solution inogadzira zvinhu izvi ndeyekumutsa maindustry kuti vanhu vaseenze zvinhu zviende kutengeswa kunze. Tisahodha zvinhu kunze nekuti kugari kutana mbuya vacho iyoyo inobva ku South Africa.
Yes.
Haikurima mumusha munyika medu.
Thank you, Amatapa.
Vongu vanogona kuti vanoda kutenga havo nemari yemuZimbabwe, asi munhu anonohodha shuga iyoyo achaenda kunohodha ku South Africa neforeign currency.
Thank you, regai.
Atitora kupi?
Regai titore muteereri waMatapa maita basa. Ndofunga mukoma Gavure Manzwa mhinduro yapiwa naMatapa, tinotenda zvikuru. Regai tingwe kune mumwe muteereri. Hello.
Taro magadi.
Eh, zita ndiani?
Madondo.
VaMadondo. Thank you so much kupinda muchirongo waMadondo. Pfungwa dzenyu ndo dziri kudiwa pano, tipewo tinzwe.
Ndinotenda. Ina ndivira ne zvekumirike.
Mhm.
Handi vari kutaura zve vanopota vachitaura zvevanotaura zve foreign direct investment. Vanouya vachiinvesta vachizotengesa nemabhomi. Saka mizi vakutovharira mainvestors panze because kana vanhu kana mabusinessmen akunzauya atengese nemabhondi iwo vainvesta foreign currency as balance.
Yes. Asi in a normal situation mukoma Madondo, handiti vese vanonoinvesta munyika dzevamwe vanotongonotengesa nemari inenge irimo munyika yemunyika imomo. Saka hapana chakaipa kuti vanouya nemabhizinesi avo muZimbabwe vatengese zvigadzirwa zvavo ne RTGS kana bond, nekuti ndo mari yemuZimbabwe iri kushanda.
Kuti bond racho so far ndofunga rinongowanikwa imomo muZimbabwe kana posapose nekumabhero kuchinji kwacho hariko. Iye zvino zvisiri muno South Africa. Kana ndichida kuenda kwandigona kuenda kubhengi ndowana yes ndorowana iri kubhengi. Asi tikaenda zvichida bond racho handiriwani.
Nokuti harisi kuwanikwa haro kuzimbukusi South Africa, asi kana wekuti muZimbabwe kana ringa richikwanisa kutenga zvamuri kudai mino kuti vanenge vakatongoti akaribata ngaapiwe shuga yaari kuda, pane pasina dambudziko nekuti riri kukwanisa kuwanisa zvamuri kuda. Asi nyaya yamataura henyu yekuti vekunze nokuti vanenge vachitarisirwa kuzoti mari dzavo vanga vachidziburisa pano nepapo, ndofunga pangatozongoita dambudziko kana Reserve Bank yacho isingazokwanisa kunge ichiti wawane ma US dollar. Plus nyaya yataurwa navaMatapo yekuti vazhinji vemabhizimusi vanotenga zvigadzirwa kana zvavanogadzirisa zvigadzirwa zvavo kubva kunze, saka vanenge vachishandisa foreign currency iyo ichinetsa kuwana. Ndofunga ipapo munotsigirwa navaMatapo. Maita basa mukoma Madondo. Thank you so much. Chris, that's one of our callers, Mr. Madondo, who says he disagrees with what is happening. And he says the government talks of foreign direct investment. How can that lure foreign investors if they cannot access their US dollars, or if they don't have the capacity to bring in raw material because there is no foreign currency? I think it's Nemo Mtereri. Hello? Takasimba Zandiani? Nare yenyu iri kunetsa kunzwa. Muri kupi?
Tiri kuBotswana.
Muri kuBotswana, ya izvezvi zvinenge yamboti o matizita ndiani?
Ndati muri kutaura naHilary Gamba.
Foni yenyu yanga isinganzwike mukoma, saka ndiri kuti mudzokorere kuti vateereri vanzwe kuti ndiani ari parunhare, Gamba ripi riri parunhare.
Aiwa, tinotenda nekuve muchirongo. Inini chete chichemo changu ndaingoti iyo government yakangokata kushandisa maforeign country, asi dzadziri mari dzanga dzichingoshandisiwa without warning. But dei vanhu vakaziva vakagara vachigara vakagadzirira kuti mari ichamiswa panongoti ngomuka chingoti mari haichatoshandi zvachese pasina munhu ambogadzirira kuishandisa angainayo. Hangu chete mashoko iwayo.
Ndofunga vane zvikonzero zvakaita kuti vangomuka vachi zvisa vanhu pamwe vanotya kuti maifanovigamari.
Asi zato konfiza na jinja ane mare zao tu wana zite epe pare zini.
I know. Thank you so much, Mkoma Hilary.
I attend.
Okay, that's Mkoma Hilary from Botswana. He says people should have been given warnings or ample time to adjust to this new statutory instrument. Maybe it was a way of avoiding people hoarding or money laundering. Yeah. Etobo kuna Muzare Lamini.
Yes, Chonga, before we go to Lamini, let me read a couple of messages from our Facebook page. Silo Tabani Love, Otiena Gandhi, I think it's a good move, as long as they will protect the currency and stop printing it because of its ghost workers. U Vivian Love, Otiena, Mina, Mbona, Kulobu Kevengu, cause nga upete currency from other countries. Bazo kunchinche ilange price yabo, abayifunayo, cause uyabe ungasela choice kumele usebenzise imali yabo kona eZimbabwe. Slow Clemens Mzola, Clemens Galobanga Luto, siyakubingelela ke Clemens. Silo Kumblani njalo, Kumblani Nubuti. Lichona njani, sicela libe lisazisa ngomdlalo wenguqu. Hayi, uyaqhubekela phambili umdlalo we Uganda leZimbabwe lokhu zinguchiki lobhanqa 1-1. Yes, Jonga, we understand we have another caller.
Hanzi nimwe mteerera anyura pa Facebook page yeshona FUA. Hanzi tiri kuona bora saka ndofunga paita
clash.
Yeah, kuti tiri kuda kuti vatere tingati nawo pano iyo varida kumbonodongorera nabvu. Aiwa ndizvo zvizwa rakakosha because chikwata chenyika chiri kutamba iye zvino zvibodzwa zviri 1-1 Zimbabwe 1 Uganda Cranes 1. Tinemwe mteereri parunare. Hello.
Jonga makasi.
Gakasimba makasimba ndiya nawo.
Ndiwa makoni pa South Africa.
Va makoni pa South Africa. Pfungwa dzei ndo dzatatomirira izvozvi.
Right, right. Ndoda kutanga nekubvunza mukomo wambofona achiti mbuya wangu anoteya mariva what. Ndoda kuvunza kuti vanga mbuya ava vaimbenge vachirama vari kupiko kubva 2009 kusvika 2000 pese pamachishanda US apa. Vaimboraramira vari kupi mbuya nekuti USA dora kachishanda. Right. Nawo iri kuitika njee kuti hei chimuti chedu cheupresidendi chakatorwa nedofo riri kutoita try and error kutoti ndizvo here ipapapa vakatoteyawo kuti tumari tinotumirwa nevanhu vari kudiaspora vese ndotwa vatoteya ipapa kune munhu wese ari kudiaspora ari kutumira mari kuZimbabwe kana mukaramba muchitumira nezvichiinda kumabhengi kana vane mabhengi avo izuva rimwe chete raanongozima obva ototora mari iyoyo otoichinja osara zvake oisirwa mapepa zvavatoita izvi hapana zvavatombotiitira kana one ende kutounza inonzi nhamo pfumvu chayo chayo dei vagona kurangarira kuti chakangoita kuti USA rivepo chii hazvisati zvagadziriswa zvakaita kuti iyo USA yacho havasiwo vakaita kuti rivepo but vaku zvakaoma mukoma Jonga ende tiri pamahwani this time tiri pamahwani asingaiti nekuti ane chimuti chacho kana kuti ndipi dhandraidzi here kana kuti
Mukoma makoni hatinyanyokurudzira kuti munge muchishandisa mashoko akadaro kungotaura chete maonero enyu asi mashoko anenge anozonyombayo hatiabvumidze hedu pastudio 7 asi tinotenda zvikuru nekuti mataura asi rimwe dambudziko nderekuti manje Mukoma Gavhure vataura nyaya yekuti vanhu vari kumareserva uko vachararama sei hatichagona kuvabata zvakare kuti tinzwe mhinduro yavo asi ndinoimba kuti vazvinzwa zvamabvunza tichanzwawo mukati imomo kana pane vamwe vateereri vanogona kunge vachikupindurai. He is saying that how were people surviving between 2009 and 2019, which is now when this statutory instrument was gazetted. He was responding to Mr. Gavhure, who had said that more than 60% of local people do not have access to foreign currency, so people should not cry for foreign currency. Chris.
Yeah, well, Jonga.
anzitinimu mteleri futi Chris.
Yes, ilo mnyum laleli sizati kese sivuya gu mama u Isabel Dlamini ose tungweni kotu wake katesi silo mlaleli. Hello?
Hello?
Yeah, dear now.
Nda wadope kiri kukaroi.
Wadope kukaroi. Kwa karuru.
Kukaroi kuzimbabwe.
Ehe.
Atarwati wazikuru nesubita urumende hii. Ine uja hiliru wakanyanya. Iye zutakari mafotika. Mariedu wakasandisa. Tiku kanda, tiku nonga soso ine muromo. Tiku tambura zokuti. Tutosha tingaba sirike sei. Urumende hii ngaini pepatikaro. Ipani tukutuka mira nyika swa chose. Datata.
Imi semuri mwefojika makaru wazi wapapi. Na utiruko na utumutemu wako wane zuro mamatori mana kutengisa fojika ya nyukare.
Takarima tikatenge safoja, niti nita zio tichawana marino tenga. Tikaitiwa RTGS. RTGS ya kati kandana ya kushopu, haitu kutenga ya kusati kwa mtewe ya kawandisa. Uyeze, marino kutite o business na ACS Mazimbabwe, kistuane cha uvili pa hili, atina, nye kutenga ma biscuits, nye kutenga ma sweets. Sete, mwuzetu jitambura, atina kana chatu kusira wana redu. Vanaveda vanakana naga vacha sara nayo kunzoka iyo hurumende iyo vamunanga kwa ndivari kupfuma nemhuri yavo. Juri waza
pakaoma pakaoma
ndakachikumbira kuti pamatoksi ari kunzi aitwa aya vataure vatamisa United Nations ngaitoro matano tanzwa vanhu vari kupera muzvipatara. Hakuna mishonga.
Yes,
hakuna kana chikushuga yachatengeka yakuita $26
for 2 kgs.
But 2 kg chindu udzai nhasi nopa vari kuti yo vari kugadzira mari yavari kugadzira vachai bonde ichachawana simba papi ivo hapana chavari kugadzira chavari kutengesa kune dzimwe nyika asi vari kutiwana kugadzira mari mari iyo inozoshanda sei iri mari inonolokawo chete isingahodzi kunze kwenyika isiri kudya zvinhu zvinobva kunana South Africa, Zambia, Malawi zvinhu zvatiri kudya muZimbabwe ndezvokunze kwenyika iyoyo mari yavari kudhinda inoshanda sei.
Ah, thank you so much, Wadope Maita Bas. I were gay to Pua Mumkana. Thank you, Chris. That's Mr. Dope from Karoi. He's a bitter man. He says he's a tobacco farmer. He sold his tobacco crop, but was paid in bond notes, and the bond notes, they buy nothing. And they remember when the bond notes were introduced, I think if I recall, Reserve Bank Governor Dr. Mangujga said it was going to pay farmers, especially tobacco farmers, incentives.
Yes.
It was meant to be for incentives. And now it's being used to pay for that crop.
But I thought I saw somewhere on the statutory instrument where they say that tobacco farmers will be paid in US dollars.
That's what they have been promised. Even last year, they were promised that they were going to get paid in foreign currency.
Okay.
You can bring in Mrs. Lamine.
Yeah, Matt Lamine. Hello, Mr. Lamine. Yeah, Ukon. Hello, Mrs. Lamine. Yes, and goes. Yeah, we have Ezra, Havanya, Tobala Leli, Bakuluma Lapa, Momo, Logunio Gunjalo. When you're tuning our con houses, I want to be Kuluma Kulu.
I wouldn't see, and John Wana Lola, Baba Lima, Baba Lini, Bakala. What isn't the Vazos thing, Sanjani?
Ye manje wena ugcine nini ukuye ekhaya?
I'm nothing. I send this catch and this catchan.
Usule isikhatshana. Ubona ungani ungathola kathesi imali yokuhamba ungahamba yini ekhaya ngomumo lokho?
Hayi hayi bengilesi khathi ngahambi ngingaye ekhaya. Owakathesi hayi hayi kwangcono ungxaye ngiye nihlale for another 2 years or more. Ngoba njana So I'm at the open. I'm at the we are still 19 hours. We are at the Nasabu Chaila. I look for Chaila. You can't. In to the corner. I mean, Ungan Katas, one of them to pay.
Ah, hey.
So, what in Tati Malintang in Tangi in this and Kivale, 1 month and 2 months at least, shovels on. Ngizabengibona khona apho ngikhulekela ukuthi izinto zizotshintsha zizoguquka ziguquke masinyane.
Hayi, bezwakala. Hayi, sibongile. Labo abalandela inguqu lokho zinguchiki lobhanqa 1-1 Uganda 1-0 Zimbabwe 1 Jonga.
Yep, sasa tenda kuna va Albert Matapo, Ramani muri parunare va Matapo tine mwe mutereri. Hello. Hello. Yes, ndiya now.
Ndi Joel ari pagokwe.
Mukoma Joel pagokwe.
Ini ndandine muono kuti bodi kudiri ndiri chitanga zviri nani. Be hurumende iri iri kuhodha zvinhu kunze kwenyika. Yesa mahuristero. Then vanhu vohodha mahuristero vachitengesa around the country. Adzava zvingada zvichitobatsira dhani kuti munhu I tell my name to talk about the end of the world. I was like, I'm going to send him in. No, my own angry.
Okay, government, you are the sole supplier of goods from outside the country. Then business people are like from the government.
Hey, I'm going to send him in. Then I'm going to send him in. Every day, you can watch in the rate. This is a thing was retired at $4, not $3 or $5. Sakasaka Omera Moon, and in that Shanka Bond as nice.
Ah, Regaiti, Tins Gekuna, Vamatapo. Thank you so much, Mukuma Joe. Tell ratings go to Vamatapo and not in Funzoin. Vamatapo, that's our caller, Mukuma Joe from Gokwe, who says for the bond to be effective, it should be the government bringing in goods from outside the country, then we much toro nema my retailers they buy from the government for resale in the country. I mean, not Munoti.
Yes, Ndavans Bahangu Vachisanangura. Javata Ura Jim Soro, which is like Rumende and you in order. Yozo, one was a Tendaku Rumende, as is the practical. Pakuta Ura, it is possible just to say it. But government cannot do that because that's not government function. Let me just go back a little bit. Kune Zamambu Taura. Zaipan Rumende is. Zekusi, Italy introduced Zimdola. You use a multi current system. Zil normal. Those Nedica Nikazese, Zepatres, Doma. That's how these countries operate. True. I agree with you. I agree with those who are not funga izozo. Namu zikochete mamiru ayakaita. Ndiye kuta isko operator jiri normal. Na ikurukuru zitangati operator jiri nungeta zimunyika wana South Africa wana Botswana. Kuti tino producer oza, tino producer jitenge sao. Tine balance of payment yedu iri nani. Deni zaka zisina damu ziko. Zawaita izozo jiri normal. We agree kuti zvavaita zviri normal. Asi pane dambudziko chete ipapo pekuti nyika yedu haisi kufunctiona zviri normal nekuti iyo pachayo haizi kuproduce.
Thank you.
Tikatarisana chete kuti vabvisa mount currency haisi dambudziko. Life can still go on. But izvozongova dambudziko pakuti kuda kwe action yavaita iyoyo. Vaita kuti vanhu vareact vanhu vanobva vakwidza maprize ezvinhu nekuti vakuvhunduka kuti okay saka tichawana kupi forex ikunohoda zvinhu zve
ndikubate vamatapo ramba nyamuri parunhare titore muteereri Christine muteereri.
Yes, lo mlaleli siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Yes, usikhuluma lobani?
Kuluma lo Morris Makombisa Moyo.
Morris Makombisa Moyo. Siyakwamukela kuhle.
Yebo baba.
Ye, ungasiphi imbono yakho ngodaba lwemali lo?
mina ukuqala thebekele sike ngibonela kakhulu. Ukuhulumende wakithi uyethulekile. Kazame ukunikwa abanye ngobe yena ngokwakhe akalanto abangayenza. Ngoba ukuchinja konoku lapha sebesifisela ku 2008. Ngobe imali zethu zadliwa zaloba ngenxa yakhona lokhu ukuthi intatitsha izimali. Besicela ukuthi uhulumende eke nibe omunye umuntu ozaba levision umbono ongcono kulalo olabo.
Manje ke uzaphiwa
ngoba sebehlulekile sibizana kayibeke phansi umthwalo kuzima kiyo.
Kodwa sivela kukhetho phela uzaphiwa njani omunye ithuba lo bona abantu sebapha omunye ithuba.
Akaphiwanga ngabantu batyontsha amavoti. Abawinanga badliwa ngihlamisa.
Hayi kezwakala, hayi sibongile kakhulu mnumzana.
Sibongile baba.
Okay, libe lobusuku obuhle.
Mina ngisetholotsho.
Oh, usetholotsho.
Yes.
Yes, sike seze ukuthi etholotsho vele bese kusebenza ibhondi belingahlamukelwa.
Vele khonapha sike zitole eziningi ezingasabemukeli. Izini yena ugakulena lo ohlala ekhuluma kwisitudio seven kalifuni yena ibhondi.
Esitolo sakhe.
Esitolo sakhe.
Manje njengoba umthetho susithi licala likwenza njani?
Azikwazi kuye yathi wena ngoyizani.
Ye, ayezinye ke izitolo ezingasobezani.
We don't have capital to
no. Zonke lazo sezinjalo bese abasemukeli amabhondi wona sebefuna amarandi.
Hayi, okay, hayi sibongile kakhulu, ube lobusuku obuhle.
Yebo baba.
Yeah, jonga. You know, I asked the caller here, I've been talking to some people in Cholocho and they say that they last used the bond note last year.
Okay.
All along
so they're using rand,
rand and okay. US dollars. Mm-hmm. But now I'm asking him what happened because it's now illegal. He says it's still going on.
Oh.
Mm-hmm.
Yeah. So I think we need to hear from all parts of the country. Yesterday we heard from Mashingo that most retailers, it was business as usual.
Mm-hmm.
Yes.
Yeah, we'll do that. We are going to our guest again, Jonga. Mm-hmm. Who is the next?
Tombozwa vamatapo ndofunga nerurimi rwaamai kuti inyaya ombe imwe yanga ichichemwa nevamwe vari mudiaspora inyaya kuti vanenge vaine midziyo yavo kuZimbabwe vane dzimba vane mabusiness nezvimwe zvakadaro vakunzi vange vachirendesa kana kutengesa ne mari yemunyika pane tarisiro here kuti vanhu ivo vanogona kuzobudisa mari dzavo vachidziendesa kunyika dzavanenge vagere vemabhizimusa.
Nyaya yamataura iyoyo yakanaka zvikuru. Dai kuri kuti zvinhu zvese zvanga zvichioperator normally sezvazvinofanira kunge zvichiita. Zvaifanira kunge zvichikwanisika kudaro. Kuti nyangwe ukatengesa neZimbabwe dollar yako, unongopinda mubhengi wongochinja nyore nyore nerate iri pasi rese. Kana kuti unotora mari yako nyangwe ukaenda nayo kuSouth Africa waigona kunochinja. Asi pari zvino nekuda kwekuti dambudziko redu hatina kurigadzira kubva parinofanira kugadzirwa. Saka hazvisi goni kuzova possible. Saka vanhu vari kunze kwenyika vane zvinhu zvavo zvakadaro vakange vatengesa vanosangana nedambudziko guru rekuti mari yachona vagone kuzoiwana. Saka ndinoona kuti chokwadi vanhu ivavo vari kuchema kuti tine mabhizinesi edu tiri kutengesa zvinhu zvedu kuZimbabwe tesida mari yachona kunze kwenyika. Havazogoni kuiwana kwakutoitsvaga zvisiri zvichaizvo chaizvo zviri panzira iri pamutemo. Zvino ukaira watsvaga nenzira dzakadaro mari iyo unozoiwana yahafu kana kuti yakota kana kuti isisiri pawangochifanira kuiwana iri. Saka iroro chokwadi idambudziko guru nekuti zvinhu zvemunyika medu hazvisi kufamba nenzira yazvaifana kunge zvichifamba nayo. Chinongodiwa chete ndechekuti ngatigadzirise pane sosi yedambudziko, panotangira dambudziko, tikapagadzira ipapo zvese zvimwe zvese zvinobva zvanaka.
Thank you so much. Vamataparamba yenyu muri parunare. Chris Mutambo pakati pe Zimbabwe Warriors na Uganda Cranes wasvika kumagumo wapera uri mangange 1-1. Mamirira zvakaita zvakureva kuti Uganda inenge ine mapoints mana, Zimbabwe ine point imwe chete makwikwaya. Zimbabwe yamirira kutarisana ne Congo mutambo wacho DRC ndoa wachazenge wachitamba nawo next game rao. Ndofunga ndo mutambo umwe chete wasara. Hatizoziva kuti kana Zimbabwe kuti ikakunda Congo kuti inenge ichizokwalify here makwikwaya, nekuti zvakudependa kuti mutambo pakati pe Egypt ne Uganda unenge waperawo zvakadii kuti pange vachiqualify. Teta akuzonzwa nyanzvi dzemitambo vakaita sana Zulu ava na Blessing ndo anenge vakuzwa kuti permutations dzinobuda ne.
Abalaleli avakati vilandela inguqu isiphelile, ibhola seliphelile, kuphela ezingutshiki lobhanqa 1-1. Kodwa ke ngemklomelo iUganda yona isile 4 iZimbabwe 1, okutsho ukuthi iZimbabwe isiza khangela ukubana isizadlala le DRC. Isikhathi sesidliwe ke ngumangoye lathi sesisele nje lemzuzwana emlutshwana. Singake hlukani ke nkosazana Dlamini, ungasipha nje elakho elokucina wazisa loZulu, usicebisa loZulu ekhaya ukuthi ngesikhathi lesi bengenza.
Kunzima ukuthi nje bathe ukuthi into engayisho ukuthi siyabathandazela lathi sizazama ukuthi sibe sibaphosela konke sikudobhayo. Futhi umuma wakhona enzima ngoba ngapha thine impilo ilula nxa ukhangela ngekhaya, ukuthi ngama abantu bekhaya abasekhaya yiwamaqhawe yamaqhawe. Engithi fithi lathi singaphandle, so ngathi singaba lo mbono ukuthi ngensuku ezilandelayo sigcine lathi sincedise ekhaya, sincedise ilizwe lakithi.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ukuba lawe kuhlelo, ube lobusuku obuhle.
Sami ngibongile.
Okay, bye bye.
Tisataenda kuna vamatapo kutinzwe mashoko awe kugumisira. Ndikatimbona kuti vateereri vanyora paFacebook page yedu vari kuti hanzi na mai kana ndimuzvare Hilton Komo, hanzi they must not use the scarf for footballers. Ndofunga kuti handizvo mutambo wapera uyu uri mangange 1-1. Mapera yaita mutambo, Uganda yane 4 points ndo iri pamusoro petable, koya Egypt ine 3 points. Koita mukoma Courtney Koti Mpemi, hanzi maswera sei tadrowa neUganda, udzaiwo coach asatambise Musona next game aise mahachi, maonero awo panyaya dzemutambo ayo. Then Hilda Nkomo, hanzi so what is this caller talking about? The government is just abusing the nation totally. Ndo maonero avo. Tandiwe Gumba, kunzi mashua loku okwemali. Then mumwe muteereri, hanzi hurumende yambozama asi zviri kuratidza kuti yakurirwa. Ko kuchingobvuma kuti njuga dzarema, ndimukoma Prosper Mwaramba. Vamatapo takusvika kumagumo echirongwa chedu, mashoko enyu ekupedzisira.
Mashoko angu ekupedzisira ndinongoti kune vatereri, chokwadi zvinhu zvakaoma. Kwatiri kuenda ndiko irima, hakuna anoziva kuti tiri kuenda kupi. Dai kuri kuti hurumende yagona kuterera vanhu kuti igone kuuya nemamezazi kwawo, isu hatisi kuti hurumende isagadzira isaita mamezazi anochinjisa zvinhu, asi kuti tiri kuti mamezazi avari kuisa aya kana kuti mamezazi avaisa aya haasiriwo, haatombobatsiri. Dambudziko ratinaro richatokura kudarika ranga riripo, nekuti hapana chavagadzirisa. Dambudziko richaramba riripo. Saka tichazoona munguva inotevera kuti chadi hurumende haina chayagona kuita, haina kugadzirisa kwayaita. Ne this mutemo mutsva wavaisa iwoyo.
Thank you so much. Maita basa zvikuru vaMatapo, Chris.
Yes, thank you so much, Mr. Albert Matapo, leader of the United Crusade for Achieving Democracy in Sweden. That's an opposition party. We also heard from Isabel Judith Dlamini, the chairperson of the Bradford community in the United Kingdom. Thank you so much. And all our listeners, the name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, jonga kande miri, tobatala muzvirongwa zvinotevera, morara zvakanaka.